Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera zvita 25, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira dambudziko rechirwere cheCOVID-19. Nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ngoswerawo tiri pano pamba hatina chatava tichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakambofanana nemamwe mazuva semaspendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzi.
Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba Kisimusi yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 inotarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zuva rekisimusi rasvika rikadarika semamwe mazuva. Vakawanda munyika vachiti vatadza kuita mhemberero sezvavange vakatarisira nepamusana pekushaya mari pamwe nedenda reCOVID-19. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya uyo ari muHarare anoti panyaya inotevera.
Hama neshamwari neveruzhinji vanowanzoita mhemberero vachipembera zuva rakazvarwa Jesu Kristu nekuita magungano mudzimba, mumahotera nedzimwe nzvimbo dzekutandarira, asi vanoti vatadza kuita izvi gore rino vachiti havana mari. Nekuda kwaizvozvo vamwe vaswera vari mudzimba dzavo uyewo vamwe vaenda kumabasa. Amai Ethel nyika yedu vaudza Studio 7 kuti vaenda kuchechi ndokuzoswera zvavo pamba pavo nemhuri yavo.
Ngoswerawo tiri pano pamba hatina chatava tichiita, tatoshaya zvekuita nekuti hatina mari yacho. Saka rakambofanana nemamwe mazuva semaspendi ratongoita any other day muupenyu hwedu, zvekuti Christmas izvi hazvina kutombobuda nekuti mari dzacho hadzipo uye kutyawo kuparara kweko.
Ambuya emapiri avo vanotengesa pane mumwe musika vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakasiyana nedzimwe uye havana mari, ndosaka vaenda zvavo kumusika wavo.
Hapana chatukuita apa, hapana Christmas, hapana takagara tukudaidza kutengesa, hapana ari kutengesa, takangogara weza kutengesa kutiona kuraramisa vana vechikoro maimhanda mari yachitowana.
Vamwe amai vanotengesa zvinhu pamusika nambuya piri avo vasina kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vaswera pamusika zvinhu zvange zvisiri kutengwa sezvo vanhu vakawanda vari kuchema chema kuti havana mari.
Hapana kuna mari, vabere vari kuchema kuti hatina mari.
Mumwe mugari wemuHarare vaEmmanuel Chadzimu vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yange yakanaka chose kunyange hazvo vaitambira pabasa.
Ndatamba hangu Christmas ndiri pabasa ndingomirirawo vanenge vaine nhamo dzavo vakafirwa nemotoka dzavo tichidzigadzirisa-gadzirisa tichiita zvakuda kuti vaendewo kumusha uku kuti vanoonawo vabereki vavo.
Mumwe womugari wemuHarare atanonzi Brian audza Studio 7 kuti akatotadza kuenda kumusha kwake sezvo anosita makore apfuura nekuda kwekushaya mari.
Christmas yakanaka, mari tanga tiinayo, takapiwawo tumabhonasi bati pakaipa mabanks atikuwadza, tichibva taenda futi kune maekogesha acho zvese zviri kuricha malimits, hatina kana mari. Takabhadhara maschool fees, tikatengerawo vana mauniforms, tika tumiro vabereki chibati zvezvi mari yacho hatisina, tatotadza kana kutenga huku chaivo.
VaJoseph Ncube avo vanotengesa mune rimwe bhawa mumusha webudiriro vaudza Studio 7 kuti Kisimusi yegore rino yakaderera chose kana zvichienzaniswa nemamwe makore.
Christmas maonero atiri kuita is so different kune maChristmas esatani tajaira atinoziva. Chikonzero number 1 chandanyanyoona zvandishamisa kuti kubva makusenda svika panapa pamashopping center na 6 o'clock dzemakusenda huku dzandaona makeji kutaura chokwadi makeji makeje huku achiri akazara. Tatinombogara tichiona makeje achi huku dzichifamba dzichitengeswa dzichipfuura dzichiendwa nadzo dzakabatwa dzichienda kunourayiwa kumba. Huku izvi nezvi dzinenge dzaita rugare nekuti hadzisi kutengwa hadzisi kuurayiwa.
Mumwe muzvinabhizimisi ane zvitoro nemabhawa akawanda muHarare audza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanhu vakambowanda nemusuwe china nechishanu. Nasi bizimisi rangi rakaderera. Asi mumwe mugari wemuHarare vaBenius Karapo vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuoma kwakaita upenyu vanoona sekuti vanhu havana kuita sezvavanowanzoita makore ose sezvo vari kutya kubatwa nedenda recovid-19. Asi imwe nhengo yeZimbabwe National Traditional Healers Association vaPeter Mutandi vaudza Studio 7 kuti ongoro yavaita nhasi yaratidza kuti veruzhinji havasi kutevedza nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19.
Vanhu havasi kupfeka mamasiki, saka hazvishamisi kuti zvirwere ichi chinogona kuti tichiende pai tinokwanisa kuona tichinopedza holiday dzimwe nguva tichizorasikirwa nevamwe vanhu yechirwere ichi pamwe chaspreada zvakanyanyisa.
Izvi zvatsinirwa nemutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati avo vakurudzira vemabhizimisi neveruzhinji kutevedzera nzira dzekudzivirira kupararira kwecovid-19 dzakaita sekupfeka mamask nekugeza maoko.
Kumasupermarkets we have observed in some supermarkets some queues Thursday, Friday, today and it appears some members of the public are waiting for us kupfeka mamask nenyaya social distancing. We urge vanhu vemasupermarkets kuti varemainde vanhu vachipinda mashop and the while is very inside because some of these activities dzinozo act as ma super spreaders of COVID.
Zvichakadai vanyati vazivisa kuti pakafa vanhu vashanu nezuro manheru munjodzi yebhazi neGonyet rainge rakatakura mafuta emotokare kwaMutare. Vati pane vanhu makumi matanhatu vakakuvara munjodzi iyi uye makumi matatu vakaburiswa muchipatara uye vamwe makumi matatu vachiri muchipatara. Zvichakadai hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu vakafa nechirwere cheCovid-19 uye vamwe vanhu churu chimwe chete nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kunyange hazvo nyika yakawana gohwo rakanaka gore rino, sangano rinoyamura vanhu nechikafu pasi rose reWorld Food Program WFP rinoti vanhu vakawanda muZimbabwe vanoda rubatsiro rwechikafu. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weWFP muZimbabwe Muzvari Maria Gala vanoti vanhu zvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana kana kuti 42% vanoda ruyamuro rwezvekudya mumadhorobha kubva iye zvino kusvika muna kubvumbi gore rinouya.
42% of all city dwellers in Zimbabwe are food insecure. Only last month, the World Food Program supported 860,000 people with food and cash assistance.
42% yevanhu vanogara mumadhorobha inoda ruyamuro rwezvekudya mwedzi wapera. WFP yakayamura vanhu vanosvika 860,000 nezvekudya pamwe nemari yekutenga zvekudya.
Muzvari Maria vanoti WFP iri kutsvaka mari yekuAmerica inosvika mamiriyoni makumi manomwe nemana kana kuti US$74 million kuitira kuti itenge chikafu chinokwanira vanhu vari mudambudziko rekushaya zvekudya kusvika pavanotanga kukohwa muna kubvumbi gore rinouya.
Unfortunately, food insecurity and malnutrition are not problems from the past. Additional investments and resources are required to achieve zero hunger in Zimbabwe. In the first half of 2022, the World Food Program has a shortfall of $74 million.
Mari pamwe nezvekudya zvinodiwa kupedza nzara munyika. World Food Program inoda mari inosvika $74 million. Kuti itenge zvekudya kusvika pakati pegore ra 2022.
Asi izvi zvinopesana nemashoko emutauriri weGrain Marketing Board vaNixon Kanyemba avo vanoti nyika ine chikafu chinoikwanira kusvika gore rinouya panotanga vanhu kukohwa.
Yes, yeah, they can resubsidy.
Hongu nyika ine zvekudya zvinoikwanira.
Asi patabvunza vanyemba kuti sei masangano akaita seWFP achiri kupa vanhu zvekudya kana nyika ine chikafu chinoikwanira. Vakanyemba vati havakwanisi kupindura mubvunzo uyu vakati titaure nevakuru mubazi rezvekurima. Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanotiwo nyika ine zvekudya zvakakwana, asi dambudziko riripo nderekuti chikafu chacho hachisi kupiwa munzvimbo zvakaenzerana.
Ndataura paekubudzanga reception kana kuti kufaradzirwa kwakafana kuti chibata hachina kushota kana kuti hakuna kushota, asi kudya kwaenda kure navanhu.
VaZakaria vanoti vagari vemadhorobha ndivo vangade ruyamuro rwezvekudya nekuda kweupfumi husina kumira zvakanaka sezvo vanhu vasina mabasa uye vawandisa mumaguta. VaZakaria vashorawo vanhu vanongotarisira ruyamuro ivo vasina zvavari kuita.
Zvimumatauni kazhinji zvimumatauni vamusingae kutariswa kuti vanhu vari kudya here zvakakwana here mumatauni imomo. Iyi tangova nyaya yekuti ikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, saka vazhinji vavoshaya mabasa uye vakuti vanhu vakawanda vatiza vakumisha vachifunga kuti ava kumadhorobha kune mabasa kana zvakadaro. Vanhu vowandisa mumadhorobha muya, mabasa aya oshaikwa, vanhu vonzwa nzara. Vakadaro vanoda kubatsirwa kunyanya-nyanya, vanhu vanoda kubatsirwa kuti vagone kushanda kuenda kunozviitira nemaoko avo, kwete kumirira kupiwa.
Sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai maiwepi jiti, vanoti kuti nyika igare ine zvekudya zvinoikwanira, varimi vanofanirwa kurima nemadiridziro kwete kumirira mvura yemudenga chete.
Dambudziko redu riri pakuramba tichitarisira mvura yemudenga. Tifaniri kunge tichitarisira mvura yemudenga mwaka wega wega, asi kuti tinofanira kudza homwe yemari inoita kuti mumadhamu awedzerwe munyika.
Mukuru weMeteorological Department kudivi rekurima vaBenjamin Kwenda vanotiwo nekuda kwekuti mvura yave kunaya zvakasiyana nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, varimi vanofanirwa kurima mbeu dzinokurumidza kuibva kuitira kuti nyika ive negoo rakanaka nguva dzakawanda.
Asiwo zvakare zvasanganawo nekuda kwekutiwo kuno nyayawo zvakare climate change iri kuitika. Apa tinenge tichitaura kuti no pane zvimwe zvinhu zvinenge zviri kushanduka, like kushanduka kwemamiriro ekunze. Takakurudzira varimi ndechekuti asi vanenge vaakudzoka pambeu dzinonyanya kuita mamedium maturity variety.
Munyori anoona nezvekurima muMDC Alliance vaAlan Makham vanoti chinoshamisa ndechekuti bazi rezvekurima rinopiwa mari yakawanda pabhajeti yenyika, asi zvinozobuda pachena kuti mari yacho haishandiswe nemazvo. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumashoko avo muzuva ranhasi rekrisimusi, Pope Francis vakurudzira veruzhinji pasi rose kuti vave nemwoyo yakasununguka uye kuzvipira kutaurirana senzira yekupedza magakava nekusawirirana kuri kuitika pasi rose. Pope Francis vadoma nyika dzinoti Syria, Iraq neYemen senyika dzine kusawirirana kwakanyanyisa izvo zviri kukonzera kutambura kwevanhu munyika idzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo vakashanyira nezuro chipatara chevana vadiki vachiona vana ava avo vasina kukwanisa kuenda kunotamba zororo rekisimusi navabereki vavo. Kushanya kwakadai kwakaitwa navaBiden kunogara kuchiitika munhoroondo yevatungamiri veAmerica sezvo vachitora mukana uyu wokuona vana vanenge vachirwara vari paChildren's National Hospital iri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka sezuva rekisimusi kudai kunge tiine hurukuro naPastor Rebecca Makai avo vachange vari kutiudza kuti zororo iri rekisimusi rakakosha sei. Regai tiende kwavari tinzwe kuti kereke yavo inonzi chii uyezve kuti vachange vari kubatei pazororo iri rekisimusi yanga iriko nhasi.
Kereke yedu inonzi Praise Covenant International Church. Kwatiri Christmas inoreva nguva yekufara nekutenda Mwari tichirangarira rudo rwakaitwa naMwari pakati pedu. Kuti titatadza semunhu kana tichidzokera kushoko raMwari, tinoona muna Genesis chapter 3 munhu achiwa pamberi paMwari. Totarisa Bhaibheri soko raMwari rese, ukatarisa chimwe chete chinhu chachichiedza kugadziriswa naMwari, kuwa kwakaita munhu kuti adzokere panzvimbo. Asi kukuzoona muna Mateo, Mwari vatirangarira mwanakomana Jesu Kristu achiberekwa. Mwari vauya vari mumunhu panyika. Ndozvatiri kupembera kuuya kwaMwari vari mumunhu, ndiyo Christmas.
Tichiona kuti pasi rose riri pasi pedenda recovid-19, munenge muchipembera sei zororo iri sevatendi?
Kupembera kwatinoita kurangarira rudo runa Mwari kunyange zvakaoma, kunyange zvichirwadza. Mwari unoti handikusiyei. Mwari anoti munyama muchirarama ndinemi, mukufa ndinemi. Chinhu chinonyanya kutifadza kuziva kuti kurarama kana kufa, Bhaibheri soko raMwari rinotisimbisa kuti takapuwa upenyu husingaperi. Saka tinorarama tiri muno munyama, tichararamazve kunyange dai tikafa. Asi nguva yekunyaradzana nevamwe vedu tichipanana masoko ekusimbisana ekuti rudo rwaMwari rwuripo kunyange dai tiri pano, kunyange dai tatama kubva pano. Nevakatitangira tinoramba tichikurudzirana kuti ngatirangarire zvakanaka zvavakaita. Tichinoziva kuti soko raMwari rinoti kurarama ndishi asi kufa kupfuma. Saka naizvozvo inguva yeChristmas yekusangana chirakidzana rudo nekunyaradzana nekusimbisana uye nekutaurana mashoko tichipanana zvipo nguva ino yekunyaradzana nekufara.
Imi nemhuri yenyu nhasi maitamba sei kisimusi pasi pecovid-19 apa?
Isu semhuri takaona kuti regai tingomboramba tiri mhuri nekuda kwecovid-19. Hatina kuda kuti tikoke dzimwe mhuri kuti tisangane. Tangotaiwa regedzai timbopembera tiri toga semhuri. Kwakuwanawo nguva yekungoungana navana semhuri kuti tichingopembera tichirangarira rudo rwatakaitwa naMwari kusvika Christmas yapera. Tinenge tichipembera nekufonerana nekutumirana masoko emufaro. Vanokwanisa kupfuura vachidonhedza zvipo vanenge vachiita saizvozvo. Asi nekuda kwecovid handizvo zvatinosiita zvedu makore ese.
Mangwana muchange muri kuenda kukereke here kana kuti zvasiyana pasi penguva iyi yecovid-19?
Zvatisiyani hazvo, uye kuti tangoti tipo vanhu mukana wokuti vave nemhuri dzavo. Asi svondo tinenge tiri pamwe chete tichiungana nenguva dza11 mangwanani kusvika nenguva dza1:30 masikati.
Mungave neyambiro here yamungada kupa vanhu pasi rose panguva ino yekisimusi?
Yambiro yangu ndinoti ngatichengetedzei zvatinoti pachirungu kuzvisanitaiza. Ngatichengetedzei kupfeka mamaski panoda kupfekwa. Ngatingochengetedzanai. Kana wanzwa usiri kunzwawo zvakanaka, gara mumba. Kana wanzwa kuti ndofunga miri wangu wasikuita, ingoitawo zvekuita vamwe, kungonatirawo nekungotsvagawo mishonga uri mumba uchingozviprotektawo nekuprotekta vadikani vako.
Vanenge vachida kunzwa nezvekereke yenyu vanokuwana ipapi?
Kereke yedu inonzi Praise Covenant International Church. Tinowanikwa pa285 Dale Street, St. Paul, muno muMinnesota. Tinosangana nenguva dza11 chipedzana 1:30 musi wesondo wega wega uye mnogona kutuwana pa website yedu inoti www.pcintchurch.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti muve nekisimusi yakanaka.
Ndinokuchingamidza vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri, asi nhasi uno muri kuchipakurirwa neni Rachoto ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekutsigwa nemutungamiri weMDC Alliance, Advocate Nelson Chamisa. Tinokuchingamidza nemufaro vaChamisa muchirongwa chino.
Tinotenda.
VaChamisa, pane mashoko ari kutenderera mumaWhatsApp group anoratidza kuvhiringwa kwemisangano yenyu pamanga muchipinda mumatunhu muchisangana nevatsigiri venyu. Zvii chaizvo zvanga zvichiitika?
Zviri pachena kuti kwese kwatanga tichienda vanotitya vanga vachirohwa nemuchibuchu vachinzwa mudumbu vachigomerwa semo remusoro. Tatinoto tukaungana mapurisa maroadblock anenge ari kutanwa ngezanupf mayuth nemadzimai vachibatanawo nemapurisa aripoipo. Saka ndozvo tatichiona zvichiitika.
Pane mashoko akaburitswa nemapurisa ekuti bato renyu rinongotaura kuti riri kurwiswa nevatsigiri veZANU-PF parinopinda kumaruwa, asi harisi kumhangara nyaya idzi kumapurisa. Ichokwadi here chavachamisa kuti sebato hamusi kumhangara mirijonga dzinenge dzaitika kumapurisa?
Kuna ungaenda kunomhangara here kune muparanzo? Kana uchienda kunzvimbo unowana munhu ari kuparanda, ungaenda kunomhangara kune munhu ari kukukanganisa? Iwo vakomana veZANU-PF vanenge vachitoshanda pamwe chete nemakuta. Saka tichida kutoenda kunomhangara pachinhu chavaona chichitika, topedza nguva toita kunge vanhu vakapusa. Kazhinji zhinji mukatarisa nyaya yakaitika kuvana Mutare ndekuti vanhu veZANU vakanga vakaisa maroadblock. Vanhu veZANU vakaridza kuti vanhu veZANU ndo vakatikanganisa. Hapana kana chakaitwa nanhasi kana kuti zii. Saka tei tichipedzere kunguva.
Bato renyu vaChamisa rakachema-chema zvikuru musarudzo dza2018 richiti dzakabirwa neZANU-PF. Rwendo runo mune urongwa here wokuona kuti vhoti yemuna 2023 yachengetedzwa?
Zvinotaka chakatanga ndochakachengetedza mukoma. Hatichatendi uye hatichabvumi. Nyaya yekuti vanhu vachete vanofunga kuti kuba kune pundutso, vanofunga kuti utsotsi hune dura. Vanhu vamwe chete vanofunga kuti ugevha unoripa. Hakuna zvakadaro. Hatichatendi izvozvo. Ike zvino tinosvitana pamvura yacheka makumbo. Kana munhu achinge apira sarudzo, hakudyi rinopisa. Izvo tinotaura tichitaura isusu tinoda zvinhu zverunyararo, asi hatizobvumise masosi kuti ange achienda kunovaka dura, dura rakazara nemanyepo, dura rakazara ne
vateereri veStudio 7 vakateerera panguva ino vanoda kunzwa kwamuri imi vaChamisa kuti chii chaizvo zvamuchaita kuitira kuti vhoti iyi ichengetedzwe.
Ko tingazama here pane mungofamba here wonotaura mastrategies aanawo kana maplan aanawo kana tichinge tichiteerwa neivo vantu vanoteerera? De kungoti vatsigiri chete vanoteerera, taiva paka. Asi pane vanoteererawo vasiri vatsigiri vanotova vaparenzongo ivo varakashika. Saka hai isusu tine urongwa. Kana urongwa hwati huchazoonekwa, hatitauritauri zvinhu zvakawanda. Urongwa hunoitwa hautauri.
VaChamisa, kune vanhu vakawanda vakamirira shanduko vanoti makore awandisa MDC riri bato rinopikisa uye richitadza kutora masimba ekutonga nyika. Chii chachinja rwendo rwuno vaChamisa chinokupai pfungwa dzekuti muri kupinda panyanga musarudzo dza2023?
Mungu chachinja parizvino ndechekuti tabvisa nyaya dzemapato, tava kuenda kumacitizen. Saka makanza tataura nyaya yecitizens convergence. Ike zvino takupinda muaction. Kureva kuti vagari ndo vavari vanhu vomuZimbabwe sezvatakaita panguva yehondo, kuti munhu nemunhu zvanga zviri zvebato, zvanga zviri zvenyika, zvanga zviri mugari, zvanga zviri zvemumwezi. Ndopatadzokera ipapo. Saka haitiri nyaya yemdc zvakakaredzedo. Isusu tanangana nenyaya munhu wemuZimbabwe ndiye ane simba. Tobatana pamwe chete, toita mumwe nomumwe chiri kiriki, mumwe nomumwe paanogonga ese totandura nyika yedu. Hapana anotibira, hakuna anogona kubudirira, hakuna munhu akambogona kukunda nguva inenge yakwana neshanduko inenge yakwana.
Pane gakava riripo mumapato ose ezvematongerwe enyika pakati pevechidiki nevakuru. Vechidiki vachiti vakuru vanasoro jena ava ndivo vauraya nyika pamwe neremangwana ravo. Izvo zviri kupa kuti vechidiki vati kune vakuru tipeiwo matomu rwendo runo tigadzirise remangwana redu. Imi makatadza kuita penyu kwemakore makumi mana apfuura. Generational conflict iyi vachamisa muri kuibatawo sei kuitira kuti mupinde musarudzo dzemaprimary vechidiki nanasoro jena vakabatana?
Isu takataura tikati mumacandidate umo tinoda anonzi macommunity consensus candidate kana candidate anobva mucommunity anobva kuvagari kumacitizen. Yatova muono mutsva vaitova mabatiro matsva. Atinyaya muri kutaura nevari kusumuka vari kusamuka inyaya inonzi intergenerational consensus, kureva kuti vanhu vanofanira kutaurirana sovanokuonesana nokugumirana kuti toita sei kuenda mberi. Totendawo vakabata bara vakabata navazezera tochipiwo vechidiki wamukana nekutora zana nokuti vainge sei kushandura nyika ichienda mberi. Ndo zvakaita kuti rusununguko rwuye, ndo zvinoita kushanduko iuye, ndo zvinoita kutiwanika mupinda. Saka angova neliberation consensus sava tichinda mberi tiene transformational consensus kusandura nokuvandudza nyika yedu. Ndozvinhu zvatakufanira kuti
tinokutendai nekuva nemukana wekupinda muchirongwa chino. Uonekai zvenyu vateereri vestudio 7.
Tinotenda zvikuru. Mwari ngavakuitirei zvakanaka, muende zororo rakanaka. Mwari vachikuchengetai, muve nemufaro. Hakuna chinhu chinokunda mufaro nokudanana. Rudo, rudo, rudo runokadzara.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC Alliance, Advocate Nelson Chamisa, vachitaura pachirongwa chino chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Yasvika nguva yekuti timbokatanura mabhachi kuti tipinde mudariro tichitamba chimbo chine mukurumbira musi weKisimusi, Feliz Navidad kana kuti Merry Christmas. Navidad, Merry Christmas. Mumanzi watakuridzirai nhasi musi weKisimusi uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vatadza kutamba zororo reKisimusi yavo zvakanaka nepamusana pekushaya mari. Studio 7 yatarisa zvakadzama mamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munyika. WFP ichiti vanhu vemuZimbabwe vanoda rubatsiro, asi dzimwe nyanzvi dzichiti Zimbabwe ine chikafu chakakwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voanews.com. voashona.com. Musakanga nogara makapfeka mamaski enyu nguva dzose uye kugeza maoko enyu kuitira kuti agare akachena munguva ino yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vadzigiri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachel To, tichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.